Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 17, 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano weSADC uyo. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kutsvaga nzira dzekuzvishambadza nekushambadza mabasa avo kuti vaonewo cheuviri kubva mazviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yatambidzwa chijana chekutungamira sangano regungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC pamusangano weSADC Heads of State Summit waitirwa muHarare. Asi munyika maberekera ingwe kune vanopikisa vari kupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zviri kushorwa nevakawanda pasi rose zvichinziwo zvasvibisa zita renyika zvakanyanya. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidzwa jana iri richapera mushure memwedzi gumi nemiviri sezvagara zvichiitwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dziri muSADC kuti dzisabvumidze dzimwe nyika dzingada kudziudzira zvekuita munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi.
Let us never sacrifice our unity, solidarity or African culture.
Ndinoti hatifaniri kutengesa rusununguko rwenyika dzedu nekuda kwemari. Ngatiitei kuti vose vanoda kutibatsira kusimudzira upfumi hwedu vaite izvi vachitevedzera mitemo yedu isu.
Vachitaura pamusangano mumwewo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muSADC vaElias Magosi varumbidza utungamiri mugore radarika wevanga vari mukuru wesangano remubatanidzwa iri vaJao Lorenzo.
I wish to take this opportunity to thank the chairperson of SADC, His Excellency João Manuel González Lorenzo.
Ndinoda kukorokotedza nekutenda vaLorenzo vakabata basa rinonwisa mvura mudunhu redu mugore radarika.
Asi varikowo vanga vachitarisira kuti musangano wanhasi uchakurukurawo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzisina kugutsa veruzhinji vanosanganisira iyo SADC, African Union nevakawanda vemuZimbabwe, hurukuro inova isina kuitwa. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti kunyange vatungamiri venyika dzemuSADC vauya neuwandu hwavo kumusangano weSADC hazvirevi kutambira sarudzo dzakaitwa navamunangagwa.
Kana riri dare rikagadzikwa chero mumusha mebhinya kana kuti memuroi hazvirevi kuti vauya kuzokorokotedza kana kusumudza nekuvandudza uroi kana hubhinya. Zvine zvavangoti zvakarongwa kare kuti rinenge riri dendenezwa kana kuti majana kana kuti mikana yokunge vanhu vachisumudzira chiitiko ichi.
Asiwo mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vanoti zvinosuwisa kuti vachamisa vachiri vakabatirira panyaya yesarudzo.
Asi neimwe nzira vachamisa zvavanakira nokuti kana vane zvichemo zvekuendesa kuSADC havachakwiri ndege, vanongorova mota yavo kana kungofamba netsoka vosvika paofisi yachairman vosiya zvichemo zvavo kuSADC zvoongororwa.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu waitirwa paparamende itsva kuMount Abden muHarare waona vatungamiri venyika gumi neshanu vachiuya muHarare kunze kwemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema avo vanofungidzirwa kuti varimirana muganhu navamunangagwa. vamunangagwa vakaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti Zambia inowana rubatsiro rwakanyanya kubva kunyika yeAmerica. Vakuru muhurumende yavamunangagwa nemubato ravo reZANU-PF vanopomerwawo mhosva yekusaremekedza vaichilema nekuvatuka pakaitwa sarudzo munyika, sezvo Zambia yaitungamira chikwata cheSADC chakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Vaichilema vakataura vari padande mutande nezuro pakutambidza chigaro chasachigaro weSADC Troika kuNamibia. Vanoongorora nyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education Dr. David Makwerere vati vatungamiri venyika dzemuSADC havafaniri kuwanza simba kumuromo sepinjisi, asi vanotarisirwa kuita zvavanovimbisa veruzhinji.
Tinotarisira kuti mukushandidzana ikoko vatungamiri veSADC vagone kuzadzikisa zvavanotaura nekuronga misangano, nekuti nguva zhinji vanotaura nekuronga pasina chinozobuda.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kushandiswa kwemishina yechizvino zvino kuti SADC ibudirire, kana kuti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Asi vakawandawo munyika vanga vave kuda kuti musangano uyu uitwe udarike, sezvo vanga vachioneswa ndondo nemapurisa nemasoja ayo anonzi anga achityira kuti vanhu vanogona kuratidzira. Vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe vanosanganisira vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa mumwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika apo musangano weSADC waizoitwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo dziri kukurudzira vaimbi, vatambi nevamwe kuti vatsvage nzira dzekuzvishambadza nekushambadzawo mabasa avo kuti vakwanise kuwana chouviri. Kurudziro iyi iri kuuya panguva iyi panguva iyo vamwe vari muchikamu ichi vari kutatarika kurarama sezvo upfumi hwenyika hwananga kumawere. Ko, ndedzipi nzira dzekuti vatambi vangazvishambadze? Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Nzira idzi dzinosanganisira madande mutande akaita seFacebook, X yaimbonzi Twitter, TikTok nemamwe. Vamwevo ndo vanoshandisa zvivhitivhiti zviri mumabhazi uye kushandisawo vane mukurumbira kana kuti mainfluencers. Muimbi akaremara ane mukurumbira munyika Chipo Muchegwa audza Studio 7 kuti akasimudzirwa zvikuru nekuridzwa kwenziyo dzake mumabhazi.
Vekunze vanonga chiyo kuno kana vanonga chenda soko vanonga chionawo kuti kutorewo nemaartisti Zimbabwe vari kuita zvo vari kugona kuita music. Kuti music yedu iri dzomabhazi zvizviri right sewayo kumasetiing our music.
Vanoongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform SIFAPA muzvare Angeline Dimingo vanoti mimanzi nemitambo zvinokasika kupararira kumativi ose enyika kuburikidza nekuridzwa mumabhazi.
Munhu akanakidzwa nemimanzi ari mubhazi achatakurana nawo mumanzi iwoyo achada kunounzwawo kunzvimbo yaari kuenda.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vanoti semaonero avo kushandiswa kumadande mutande kunopa kuti mbiri yemunhu ikurumidze kusvika kana mhiri kwemakungwa.
Vanokwanisa kuzvitengesa kwete munyika mavo chete, asi vanokwanisa kuzvitengesa kune dzimwe nyika, kune vamwe vanokwanisa kushanda navo nekuburikidza kukuva vari chiwanikwa varipo panzvimbo dzakafanana seintaneti.
Muimbi wemusambo wembira achidzidzisa zvemimhanzi paMusic Crossroads Academy Mary Anibal anoti akashandisa nzira yedande mutande resocial media kushambadzira damba refu rake rinonzi Maria Wenyu muna chikumi gore rino.
Ndiri kushandisa social media yakaita seWhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter uyezve neYouTube.
Pane vamwe vanoita zvemitambo vaitambiri yakanyanya pamadande mutande akaita seFacebook vakaita saTaira Chikocho kana kuti Madam Boss, Admire Mushambi kana kuti Mama V pamwe naMaititi nevamwe vanoshandiswawo nevanoita zvemitambo kushambadzira basa ravo. Muimbi Nyasha Murada uyo aimboimba nechikwata cheGwevedzi Afro Acoustic Band anoti mari dzinodiwa pakushambadza nziyo dzavo dziri kunetsa kuwana.
Inhau yemafans mari kuti tinge tichikwanisa kuti kana tichinge tatsikisa nziyo dzedu nemavideos tigokwanisa kuzvipusha nekuzvishambadza kuti zvisvike kune vateereri.
Vachitaura ni Studio 7, mukuru wa National Arts Council of Zimbabwe, Van Napoleon Yani, vanoti vanoshanda nehurumende kuti chikamu chezvemitambo munyika chivandudzike kuburikidza nerutsigiro rwakasiyana siyana.
Tinobatsira maartists tichivapa matraining, tichivapa zvemikana yekuti vafambe kuenda kunze kwenyika, vachiona maitiro anoitwa mabasa iwayo nevamwe kunze kwenyika, kuti vavhurike pfungwa, vakwanise kuita zvine mutsindo kana vadzoka muno muZimbabwe.
Kuturi kwawo kwemabillboard mumigwagwa ndeimwe nzira yekushambadza zvemitambo inowanzoshandiswa zvikuru mazuva ano mumaguta. Muimbi wenziyo dzechitendero Janet Manyowa anoturikawo mabillboard aya mumigwagwa iri mukati meguta reHarare achishambadza nziyo dzake sezvinoitwawo naAlec Macheso nevamwewo. Nepfenyuro dzewireless televisioni pamwe nemapepa nhau zvichiri kushandiswa zvakanyanya zvisinei nekuchekechera kwaita dande mutande resocial media. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Nzovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yehondo iri muDRC inonzi iri kupa kuti chirwere cheMpox chiri kunzi neWorld Health Organization chinogona kupararira kunyika dzakawanda chinetse kupedza. Vanhu vazhinji nekuda kwehondo vanonzi havana ruzivo rwakanyanya nezvechirwere ichi. Kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu vafa, vamwe zviuru gumi nezvinomwe vakabatwa nechirwere ichi kunyanya muDRC. Ukraine inoti yadonedza ndege dzehondo dzemhando yemadrones gumi neina dzatumirwa neRussia matunhu matanhatu manheru anhasi. Zvakadaro, Russia iri kupomerawo Ukraine mhosva yekuparadza rimwe zambuko mudunhu reKursk rairi ichinzi iri kushandisa zvombo zvairi kupiwa nenyika dzekumawirira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vateereri panopa chirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Advocate Nyaradzo Mashaya Mombe, avo vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi Identities Media, avo vachange ivo vari kuparura chirongwa chitsva chekuremekedza vanhu munharaunda vari kuita mabasa akakosha. Tinokuchingamidza nemufaro pachirongwa chedu mukatitsanangurira kuti chirongwa chenyu ichi chinonzi chii uyezve tichange tichifamba sei.
Nemufaro mukuru zvikuru zvekuti ndikutepenyura chirongwa chemaaward kana kuti mikombe inopiwa avo vari kuita zvakanaka munharaunda dzedu. Takangangana nekuda kukurudzira hunhu yedu takakura tinahwo hunhu kana ubuntu. Chirongwa ichi ndechemaaward kana kuti mikombe chinenge chizopiwa vanhu vanokodzera. Serekoshondekoko tirikutepenyura chirongwa ichi tichiudza vanhu kuti pane yapiwa timakategori kana kuti mabasa akasiyana siyana achange vanhu vachikwanisa kuzvinominisa kana kuzvisarudza kana kusarudzira vamwe vanhu. Zvakanangana nevari mumabhizimusi vanoti kana vachinoita mabhizimusi avo vanopedzeka kumanhu chedu vachibatsira vanhu vanovakazvitakara vatingaitire mahumanitarian vaivaya. Akasiyana siyana maawards achoni achange achitambisa kuti vanhu vazvinominite kunewe maarti vemuafrica. Saka emuzimbabwe muno mu10 ezetotu emuafrica.
Vanhu vanokwanisa kuzotanga kunge vari kutaura kuti wavanoda kuti apinde pachirongwa
chenyu chingirini.
Kudamu vure iwo yu kwa teka nangana nao shukienda kumberi. Chino shuka muna septemba shaka zara. Hini mga chukasa kujujiwana na masaisai edu.
Vanenge vachi kwanza kutiva wani kwe iwo vachi saruz kwa kana kutiku nominate. Wavanenge vakaita shakaita CNC.
Wani vanezi ya kuti vaisa shaka wanda shaka kama muna raunda kena mogara. Kwa chingi isi kana muna ari kwenye ane bizimisi wake kinyoti mwenye uwe hata nifatikira ochi jemi narawunda ya noga kama kwa kura kama kwa noga inga beku za kashkoro inga beku kubini kama kubisha kwa jine mtsinde jokutu kwa mwono kutu jine 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 batita ya mdange bari avovan kwa nukuri zira inga kikana iko jire jima jima kama jiva kare mara kama jima yu zanunga chikinda ni makore kama mbazemi kama jimakumi ni mashani nikita basa yuri wono inga kansa kika chakat zakaba kirana ni mgodi kika de kansa ku bakirana na chakat kama kumajina chakat wanezile se ila avu kine wande ya avu wani za chukuda kutendere wani za chukuda kutenda chukuru gira wani za chukuda kuti wano wawone kutikita shinja wano wistaka nata
semu zimai chini chakaita kuti mufunge kutanga kuita chirongwa ichi
chakani kure gira shine chua mpukulema jime chirongwa shirikuma zwano jime chirongwa shakuda kutila chibada remari kutinda mashiri asiki sisi 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 mende chiti chenda kukuru gira kama kutienda nebuti chirongwa mbecho kutienda kama shanda kama kutia jagana kama naraunda achiki chibato kama hawazi kama jimwa kama chiti chenda kutienda kama sisi nari kama nasi sinazi unepote kama chiti kwa shana chese hiki reje kutiva kende kama chiba kutia imari kutiki kwa hawazi kama hini nise ungo mungo amushanda ni naraunda ni wani ndaka wana mbikati kani kaku chenwa kambino kwa kutikitu kakatuka kutienda mungira ye mando ye pamsoro avo vano shupira kutina batire ya ndesha kandi kwa shungu bebeti kani kaku ngere kachino da kita wani kida kuda proka mari kino kwa kuwa poja kasiya na kiana shakiti mwa dio mkia raka bat ya shike mkia na awazi mbiti kichande kini ma awazi na nani zienda kutie kito kiva kukaningu wa uina nikende ii shabu kio raka bat ka cha uiri kato kutitiva kere ni cha uiri cha uiri ki kino wa chine batira hivo tachie javo nima sangani awano bata nao saka chuba kuwa kende ravani shuvile yangu ndesu kende ravani me mande ya kina batu kende ravani
vaninga vachika kuti vaone uyeshe kuti vanominate vanu kana kusaruza vanu vanenda kupi
ame Facebook page the list by identity media kama kwa identity media Facebook page baby vamu kuna mchaga yi nyara kumashia mbe
aiwa nguva yedu ndiyo ya itashanje ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndini mu Washington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu wedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa na Jonga Kandemiri weStudio 7.
Gamchere nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro navafarai maguhu vanove mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance tichitarisa kuparadzwa kunonzi kuri kuitwa nharaunda nevanhu vanochera zvicherwa zvakaita segoridhe vari kusiya vasina kufushira makomba avanenge vachera. Gati nzweiva maguhu hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kubva tichiwana kuchitonga kuzere muna 1980 hatisati tamboona dambudziko rekuparadzwa kweenvironment sera tiri kuona kubva kunana 2020-2019 zvichiuya parizvino. Goridhe iroro harina chekuita nedevelopment yearia iyoyo asi kuti riri kusiya minda amakomba zvekuti zviri kukanganisa kuwanikwa kwechikafu food sovereignty munzvimbo dziri kuchema. Vari kutema miti kugobora miti vari kuchera mudzizi dzizi dzakaita sana Mutare River wana Ozi River angova madhaka. Saka unoona kuti kosti yekuchera goridhe iri yakakura kudarika mari iri kunzi nehurumende ndoya vachawana. Muripo wacho uchabhadharwa nemagenerations achazouya nesu wacho. Nekuti nharaunda idzi dzichada makore kana madecades emakore kuti dzikwanise kuzviporesa kubva kupondwa nekucherwa kutemwa temwa zviri kuitika nekuda kwechikorokoza ichi.
Asi takambonzwa kurudzira yekuti vanochera zvicherwa ava vasiye vafushira makombo avo. Hazvisi kuitika here izvo amaguru?
Hapana zvandinoziva zviri kuitika kuvara makomba iwavo. Dambudziko guru riri kuitika muZimbabwe nderekuti maini yapolitical activity. Hapana panongoungana vanhu vachichera pasina vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachizopupura goridhe ravanenge vachichera vanhu ivavo. Saka mukutyora mitemo yehurumende, mitemo yeenvironment, vane support yemaleaders avo vanenge vakapika vakabata bhaibheri vachiti vachaita zvese zvavachaita vachiteedzera constitution nemitemo yenyika. Ndo vamwe chete ivavo vari kuprotekta vanhu vavo vachikanganisa nharaunda. Pane dambudziko guru raapo ipo zvino rekuti veema havachakwanisi kuita basa ravo. Kune nzvimbo dzavasisatogoni kuenda kunoti mirai zvamuri kuita, nekuti vanenge vakuita sekuti vari kurwisana nemapoliticians vari kubhenefita kubva munzvimbo idzodzo. Saka tikuona chikorokoza chiri kuwanda. Kana goridhe rapera vanoenda pane imwe nzvimbo.
Tingati makorokoza chete here ari kukonzera kuparadzwa kwenharaunda uku?
Zviri kuitwa West nemachina zvekare. Anova makorokoza haasi mainvesta machina ariyo muZimbabwe. Makorokoza vari kungochera pavangoda. Makomo akaita sana Botirekwa iko zvino izvi zvinonyadzisa kuti gomo rinokosha zvakadaro iko zvino izvi rangova nemhanza muparawara, miti yese iri kuparara. Kana mvura ikazonaya, mvura inenge yanaya nguva yakareba iya, ndoyekuti makomo iwavavo achapaduka, mvura ichinoyeredza vanhu vanenge vari muzasi imomo. Ndozvatiri kuona kunana Premier Estates. Kunewo makorokoza edu echitema, kuti makorokoza echichina vari kudhugura makomo. Makomo iwavo vanochera matrench mumusoro umu vachichera makomba zvekare. Kana mvura yanaya makomba iwo anoita madhamu, anozopaduka mvura yeyodzika ichiyeredza vanhu nemhuka pasi ipapo. Saka tine njodzi huru yatakatarisana nayo.
Tiri kuzwawo kuti vakawanda vave kupinda mukuchera zvicherwa zvakaita segoridhe nezvimwe. Zvii zvingadai zvave kusunda vanhu vakawanda kuti vapinde mubasa iri?
Hongu zvinodaro nekuti mukatarisa ikonomi yedu yeZimbabwe, tinotoziva kuti kana uchinge wawana goridhe unoritengesa nemari yekunze, zvikuru sei American dollar. Saka izvozvo zviri kusunda vanhu vakawanda.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ofisi inoona nezveIran muAmerica yeOffice of the Special Envoy for Iran yakanyora padande mutande reX ichiti inoshoropodza zvakanyanya kuurayiwa kwaReza Rasai nehurumende yeIran nekuedza kwayo kuti pasi rose ribvise maziso aro pakuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita. Reza Rasai aive nemakore 34 ekuberekwa uye aiva achibva kudunhu revanhu vechikedish neyasan muIran. Akasungwa mudunhu reKermanshah munguva dzekuratidzira kwevaipikisa hurumende muna 2022. Kuratidzira uku kwaive kumwe kweurongwa hwekutsigira madzimai hweWoman Life Freedom Movement hwakatsvaira nyika iyi zvichitevera kufa kwaMahsa Amini, musikana wechidiki wechikedish Iranian akanga ari muusungwa achipomerwa mhosva yekutyora mutemo unomanikidza munhukadzi wese muIran kupfeka jira mumusoro kana kuti hijabu. vanhu vanosvika zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000 vanonzi vakasungwa mukuratidzira uku, vamwe mazana akaurayiwa. Rasai akapomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuurayiwa kwenhengo yeIran Revolutionary Guard Corps, uye muna gumi guru 2023 akatongerwa rufu. Amnesty International nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti kutongwa kwaRasei kwakanga kusina kujeka zvachose, nekuti akaoneswa chitsuku achitochwa pamwe nekushungurudzwa. Rasei akaurayiwa musi wa6 Nyamavhuvhu, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakaurayiwa vachipomerwa mhosva dzekuratidzira panguva yeWoman Life Freedom kugumi. Kurayiwa kwake kwakaitika zuva rimwe chete mushure mekunge United Nations Human Rights Council yabudisa gwaro kubva kuchikwata chakaita ongororo pamusoro pezviri kuitika muIran cheIndependent Fact Finding Mission on Iran. Chikwata ichi chakati kushungurudzwa kwevanhu nehurumende yeIran kubva muna 2022 kwakanyanya kukanganisa vemarudzi mashoma nezvitendero zvidiki muIran, kunyanya vemarudzi evashoma eked nebaluch. Gwaro iri rakanongedza kunyaya yakabvira kare yekuve nevanochengetedza nyika mumatunhu ari kumiganhu yeIran akanyanya kugarwa nevemarudzi nezvitendero zvevashoma, richiti izvi zvakapa hurumende mukana wekudzvinyirira vanhu mukuratidzira kwagunyana 2022, kusanganisira kuburikidza nekuparura chirongwa chekutumira mauto nguva pfupi kuratidzira kuchangotanga. Gwaro iri rakati kutyorwa kwekodzero dzenhengo dzinobva kuvashoma kwakawedzerwa mukuratidzira kwagunyana 2022, uye chikwata ichi chakaona kuti kumwe kutyorwa kwekodzero uku kunokodzera kunzi kuti kunzi imhosva dzekushungurudzwa kwevanhu dzakaparwa maune. Gwaro iri rakashoropodza kushayikwa kwekuongororwa kwemhosva idzi. Reza Rasei ndemumwe wevanhu vachangobva kushungurudzwa nekuurayiwa vanozivikanwa uye vachibva kunhengo dzerudzi rwevashoma vaurayiwa muIran mushure mekushandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo dzekuungana nekutaura zvavanoda. Sezvakanyorwa nehofisi inoona nezveIran kana kuti Special Envoy for Iran, kuenderera mberi kweTeheran ichishandisa mutongo werufu kuvanhu vakapinda mukuratidzira kweWoman Life Freedom zvichitevera matare asina kutwasuka nekumanikidzwa kwevanhu kubvuma mhosva dzavasina kupara zvinofanirwa kushoropodzwa zvakanyanya. Hofisi iyi yakati inoramba yakazvipira kuona kuti hurumende yeIran yatorerwa matano nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kwairi kuita. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nekunze. Mumitambo yekutanga yechibuku Super Cup First Round, FC Platinum yarova iyo Tel 1-0. Kushiti Capes United yarova Bekita Minerals 1-0. Chicken Inn yaita Mangange 1-1 neYada. Asi yazorowa iyo Chicken Inn ndio yakundwa kuma penalties neYada 5-4. Mitambo ye English Premier Soccer League yatangawo nasi. Pa mitambo yatambwa nasi, Liverpool yarowayo Ipswich 2-0. Kuchitiwo Arsenal yarowayo Wolverhampton 2-0. Nottingham yaita Mangange 1-1 ne Bournemouth. Newcastle yarovawo Southampton 1-0. Kuchiti Brighton yarovayo Everton 3-0. Aiwa, sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano uyu. Mashoko achango tambira anotiwo imwe nengo ye MD ye TCCC uye vaimbova mumiriri weBinga North mudare paramende vaPrince Dube Kosibanda vasungwa paBite Bridge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 17 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usephethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC. Abanye eZimbabwe bekhonona ngohulumente wakhe abathi wephula ilungelo loluntu. Abalandela ukwenzakala eZimbabwe bathi akulalutho oluzaguquka kulandela ukuphatha kwaMnangagwa isikhundla somgcini sihlalo weSADC. Kwezemaphandleni namhla sixoxa lezakhamizi ngendlala eyesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usengumgcini sihlalo womanyano weSADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo labalula ilungelo loluntu abafika 170 abavalelwe eRemand Prison abetheswa amacala okuthuthuzela udlakela lokunye. Babambe owangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuba inkokheli yeSADC kayikhulumanga ngohulumende kaMnangagwa ukuthiwa wephula ilungelo loluntu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Samukela isikhundla somgcini sihlalo weSADC namuhla edalele eParliamente eMount Hampton. Mnangagwa uthe uzasebenzela intuthuko yomuntu wonke ezansi yezwekazi leAfrika.
The burden and responsibility to build
ukuze sakhe amazwe ethu lesigaba sethu seSADC kumele sikwenze sodwa lokhu thina abantu beSADC.
Esethula amazwi la, uhulumende wakhe ubefake amasotsha lamapholisa amaningi emigwaqweni eHarare esenzela ukuvimba abafuna ukutshengisela bekhonona ngokhetho olungaqhutshwanga kahle nyakenye olwachothozwa yiSADC, European Union lezinye inhlanganiso. Amapholisa aqhubekele phambili namuhla ebopha abaphikisayo abagoqela umnumzana Prince Dube Kosibanda owayelilunga le-Citizens Coalition for Change. Obephethe isikhundla lesi umongameli João Lourenço wakwele Angola labanye bakhe kabakhulumanga ngokwenzakala eZimbabwe. Umbiko ojulileyo awethule enkundleni yeSADC, uLourenço uthe sibi kakhulu isimo sezomvikela eMozambique le Democratic Republic of Congo.
Ubunzima esilabo eSADC bubalisa ukulwa okwenzakala kwele Mozambique le DRC okumele kulungiswe.
Istudio 7 ayenelisanga ukukhuluma ngokwenzakala eZimbabwe labanye abakhokhele abeSADC abagoqela umnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa okukhanya engani udlelana kakhulu loMnangagwa. Omele eleZimbabwe kwele Mozambique umnumzana Victor Matemadanda utshele iStudio 7 eMount Hampton obekuqhutshwa khona umhlangano weSADC Summit ukuba ilizwe lakhe akalephuli ilungelo loluntu njengalokhu okukhulunywa ngabaphikisayo labanye.
Nxa ungalwisana lamazwe entshonalanga bayathuma abantu bakho ukuze benze ubungezwa. Nxa sesilapha bafuna sikhulume ngakho, kodwa akula okubi okwenzakalayo ngomthetho womhlaba wonke jikelele.
Omele ubulawayo edayile Senate umnumzana kucacaphulu okade esemhlanganweni lo uthe bekunzima ukuba iSADC ikhulume ngokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu eZimbabwe ngendlela udaba lolu olwabekwa ngayo ngaba mabandla aphikisayo.
Imeeting le meeting xa ihlala phansi ile agenda yayo.
babe kwathi sokukhuluma ngalofu lalofu lalofu
kodwa okhokhela amalunga eCitizens Coalition for Change edayile eParliamente umnumzana Sengezo Chabangu uthi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe njalo lokuba iSADC kayizange iluphathe loludaba
amalungelo wonke umuntu lamalungelo iconstitution yethu isekelo sombuso sethu siclear
umongameli Hakainde Hichilema weZambia kubikwa ukuba kahambanga emhlanganweni lo ngoba kazwani kangako lomnangagwa labanye bakhe umnangagwa wakwatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba uHichilema udlelana kakhulu lohulumende wakwele Melika esenzela ukuchiphisa eZimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton ngumlandelo zindlovu
udaba olufanayo kambe kuzakwenzakalani kuzwekazi le-Africa eleZimbabwe liphethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizaguquka kwezombusazwe kumbe ezenotho ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe isikhundla somkhokheli womanyano weSADC kulabanye abathi akulalutho oluzaguquka elizweni okulabanye abathi uhulumende wephula ilungelo loluntu omunye walombono lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe
siyazi ubana silama challenges athile eSADC region silama challenges eKing Mswati eSwatini silama challenges eMozambique awe infighting silama challenges ezweni laseZimbabwe aseqhubeka okwesikhathi eside ukuthi iZimbabwe ibe yiyo echeyayo umhlangano weSADC angiboni kuzasisiza ngoba iminyaka edlulileyo kungayisiyo echeyayo kulomgabe bekuvele kusehlula ukubana kudilwe ngama problems aseZimbabwe asehlale kakhulu sesibonile kuqala ama problems aseSwatini abaka khuluma ngawo ukuthi bawaxazulula siyazi ukubana abathungameli beSADC bayavikelana amazwe njengabo South Africa athungamelwa yiAfrican National Congress bavikela iZimbabwe ngoba bethi iZANU-PF former liberation movement so bayavikelana ngaleyo ndlela
umlalazi uthi kumele amabandla aphikisayo kuzwekazi le-Africa adonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu
indlela engaba khona ikubana sisebenzisane lama-opposition political parties ase-Africa ama-opposition political parties ase-SADC anjenge EFF ka-Julius Malema i-Democratic Alliance ama-NGO obo-Helen Suzman Foundation ukuze afake ipressure kuhulumende wayo ngoba uhulumende akathathi inyathelo lokusiza abantu baseZimbabwe
kodwa umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF uyakuphikisa lokhu
ukuthatha isixoko xolesi kithi abeZimbabwe siyakuthakazelela kakhulu ngoba kubuya ngesikhathi lapha abamabandla aphikisayo lamazwe abamhlophe bebezama ukulwisa iZimbabwe kweminyaka edlulileyo ikakhulu nxa sikhangela indaba zokhetho ngoba kibo ukhetho kuluba lukhetho oluhle nxa kungene ibandla eliphikisayo kodwa lokho eZimbabwe sesikujayele njalo sesikulwisile okwesikhathi eside okwakhathesi esikufisayo njalo esikuthakazelelayo yikuthi ilizwe lonke jikelele labantu be-Africa jikelele sebekunanzelela ukuthi lokhu nje yigilamkhuba izinto ezenzakalayo nje mhlawumbe esikhathi sonke nxa iZimbabwe ine-election
Mdutsa uthi kuza kuba lenguquko emangalisayo ezansi yezwekazi le-Africa Mnangagwa ephethe isikhundla lesi
kuzaletha i-region yethu isuke kurijini ekhangele kakhulu indaba zompolitiki ezombusazwe kumbe ezombangazwe kodwa ikhangele endaweni zomkhonomi endaweni zempumelelo endaweni zokwakhiwa kwesizwe sethu saziwe njalo isizwe seSADC njengesizwe sabantu abadinga indaba zokuphumelela
wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wake waphatha isikhundla somgcini sihlalo weSADC kodwa kukhanya engani akulalutho olwaguqukayo ngomnyaka esasihlalweni lesi Sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lithi ibutho lakwele Ukraine elihlasele ilizwe leli ngeviki ephelileyo libhidlize ibholorho elikhulu izolo emfuleni weSin River esabelweni seKursk lisebenzisa amabhomba elawaphiwa nelemenika lamanye amazwe. Ele Ukraine lithi selithune indawo enkulu eKursk, loba ele Russia lizama ngamandla wonke ukuphindisela ngamabhomba amakhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Israel liqhubekela phambili libulala abantu eGaza, loba kule nkulumo zokukhumisana umlota phakathi kwelizwe leli leHamas. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele Israel selibulale abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane eGaza selokhu kwaqhamuka impi le ngomphofu nyakenye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala kubembula.
Lamlela ndwandwe.
Kweze mapandeni namhla, izakhamizi ezihlala esigabeni sewanke zithi sezilamba kokuthi abantwana labadala sebephila nzima ngenxa yokuswela ukudla kulandela isomiso esesabekayo esibangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Aina Maseko wesigabeni senduna umvuthu uthi emizini ayisabekwa njalo sibiso kwabelana okuya ethunjini sekulukhuni.
Kunje so noma ungathi uyahamba kobani nabani ucela impuphu engigoqoze ngenze nje noma kuyiporridge kuphela. Akulalutho mntanami labantwana besikolo kunjabala mphakwe sihamba sibanike wona.
Unkosikazi Maseko uthi umgodla wempuphu ongamagalane amabili kufuze udliwe kuze kwedlule amaviki amane, kodwa lokhu kutsho ukwengezwa kokuyatha ikakhulu ebantwaneni.
Abanye umntwana bake bamdobha lapha emgwaqweni, umntwana seyatha ngendlala engasakwanisi ukuhamba, wakhanya lokuthi yesegula sesitshaya leyikhanda. Owami umzukulu ngikade ngingekho ngesililweni, ngimbizele sokuthi sokunzima, mthole ekhwehlele ekhaya ungalangitsho le mpuphu.
Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi indlala le iphazamisa kakhulu abafundi, kunje uthi le nhlelo zokuholisa lazo ziyaxeka.
Uhola kwangikhona kuyabizwa, sicela abadala, sicela ama-discipline, elingekho khonapho ngiyazihlalela nje ngijame kuphela. Kube le nkomo lazo sizivuyile ziyadliwa yizilwane.
Umnumzana Kolisi Sibanda usabhuku we-BH10 phansi kwenduna umvuthu uthi baningi asebelala beyatha njalo lokuhola ukudla kwe-social welfare kuyaxega nje akweneli abangaki.
Indlela inkulu le, so usufuze wonke umuntu abenefit.
Umfelokazi uSibusiso Ncube laye uthi ukudla kokuhola akweneli.
Mina ngokwami uqobo ngikhuluma kanje ekhanda abantwana, ngilogogo okhulileyo le-86 years. Umuntu le ogula iBP kumele edle mpitshana thola ukudla, kodwa ngesimo leso silaso asikwanisi.
Esethula ukusebenza kwesikhwama sengcebethu yakuleli kusukela ekusungulweni komnyaka lo, umphathintambo ogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube wabika ukuba isabelo seMathebeleland North selabantu abalambayo abedlula inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 540,000, kodwa kulaba uhulumende uphathisa ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16%, okuyikho okuyathisa izakhamizi zakomvuthu. Kwabaholayo uhulumende ubapha igalani eyodwa umuntu ngamunye ngamunye. Kusenjalo udokotela omkhulu wesigabeni seWange ufunga eMusinami uthi lumango ulabagulayo abaningi okubangelwa yindlala. Uthi selaphi abaningi ikwashiyokha, kubalela abakhululeyo, abakhubazekileyo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseWange komvuthu nginokuthaba Dlamini.
Sawakhulu-ke Nokuthaba Dlamini kulangapho-ke eWange kwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwezithathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim imbokodo elwela amalungelo abesifazana abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Sicubungula umhlangano abasanda ukusungula okhangelelwe ukuqhutshwa iminyaka yonke olenjongo yokuthuthukisa abesifazana kwezamabhizimusi.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela kubalaleli. Siyazi ukuthi i-Women's Day ikhona lapha South Africa ngolwesihlanu umhla ka 9 kuNtulikazi, kodwa sithe thina sizathi senze ukubungaza lelanga ngesonto kumhla ka 11. Ilanga lethu libe lihle kakhulu, abantu kade sibathi bayanxusile ukuthi baze bazokhuluma lathi singomama bonke bafikile. Sibonge futhi la kubo mama kade bekhona.
Lalithe lizaqhatsha obesikhatshana amantombazana kumbe abesifazana, likwenzile yini lokho? Okumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini?
Njengokuthembisa kwethu, sibatholile omama esasibacelile ukuthi nxa ikhona ongasebenziyo ofuna umsebenzi nje wangalelo langa ukuthi layathola okuncane ongamasentana, sibatholile omama bafikile basincedisa nathi besincedisa khona, besibafuna kakhulu ukuthi basiashele umsebenzi, basiphekele lokho besikusiza kudla, basise vele la guest wethu. Hayi, basebenzile kakhulu mama, siyabonga. Kuningi okukhulunyiweyo kubo mama. Ilanga leli kahle kahle besilibiza ukuthi i-business seminar. Besilontsha i-business seminar esifisa ukuthi yenzeke iminyaka yonke nxa kubungazwa usuku labomama, ikakhulu lapha e-South Africa lapha esihlala khona. Besilabo mama abavela ezinhlanganweni ezijiyeneyo, abomama abangama-activist, abomama abangabo-business woman, omama abakhona ku-finance, abomama abakhona ku-health. Befundisa omama abaze-finance labo, befundisa omama ngokuphathwa kwezimali lokuthi benza njani omama ukuthi zona izimali ezincane abazitholayo bazilondoloze zikwazi ukuthi zibaphilise lezimuli, baphinde bekwazi lokuthi babeke emaceleni izimali, bakwazi lokuthi ezinye izimali bazi-investe. Befundiswa ukuthi ku-investwa kanjani. Sibe lelanga elihle kakhulu, omama bafundile bahambe bengayivali imlomo ngalokho abakutholileyo abakufundileyo. Besilabo mama abavela ezinhlanganisweni, omama abavela kwezemfundo akade besiza omama futhi ngokuthi babalandisele ukuthi benza kanjani ukuthi abantwana bathole imfundo njengoba belapha eSouth Africa, njengoba bona bekwezemfundo basiza kanjani omama ukuthi basizakale ngabantwana abangafundiyo ukuthi bathole ukuthi funde. Besilabo mama abalezikolo akade bezolandisa ngalokho. Besilabo mama abalamabhizinisi, silabo mama abalamakholeji abafundisa imisebenzi yezandla ukuthi batshele omama ukuthi beze kumakholeji wabo bezofunda leyo misebenzi yezandla ukuze babe lama-skills okuziphilisa, bengachatshwa bazichatshe bona babe yibo abazenzela imisebenzi yabo, babe labo lamabhizinisi wabo. Singacabangela ukuthi leli langa lingaze libe likhulu kangaka, omama bafunde okukhulu kangaka. Njalo sithemba ukuthi la kuminyaka ozayo ngesikhathi esifanayo sizahlangana futhi labomama, sihlangana nabomama abazabe sebelo mnyanga besenza lokho kade bekutshelwa sebengabomama abatshintshileyo.
Ungasigqibela lingxoxo ngekusasa yalomhlangano lokuqakatheka kwabo.
Sengiphetha msakazi, omama basawadinga ama-platform, basayidinga imihlangano efana laleyi ukuthi bayefunda, bafundisane laba ama-business, bakwazi ukuthi ama-business abawayenze kanjani. So njengoba sinanzelele ukuthi abamama badinga ama-platform anjengalawa, omama bathembisile ukuthi labo ezindaweni zabo bazakwazi ukuthi basiyenzele imihlangano enjengaleyo, lathi basinxuse ukuthi sifike khona ngale siyefunda laba abazabe bethi sikufunde, sifundisane singomama, okuyukuthi kuyinto ezahlala siyenze njalo ma sibungaza usuku lwabomama lapha eSouth Africa. So akusinto ephelileyo namhlanje, into ezoqhubeka. Mhlawumbe siqinise siyenza kabili kumbe kathathu ngomnyaka, singayenzi kanye ngomnyaka. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. So isikhathi sohlelo liphuma lendaba, litshona lendaba esilethelelwa nguntukameli Nkomo wonke maviki. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Namuhla sisenyamendlovu lapho okulesiga sowesifazana obotshwe setheswa icala lokubulala usana lwakhe olulomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha 18 months ngoba esithi lukhala kakhulu. Amapolisa athi umsolwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili uhlala esigabeni sezimdabule kuvillage 4. Iningi likhuza umhlola, abanye besithi mhlawumbe umsolwa ugula ingqondo, kuthi abanye bathi engaba ephethwe isimo esihlasela omama abasanda kubeletha esaziwa ngokuthi postnatal depression. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lodokotela obona ngokunakekelwa kwabantwana labesifazana abazithweleyo udokotela Mbongeni Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Ngiyabonga kakhulu mfowabo.
Ulubona njani lolu daba?
Kukhona ukuthi abantu besifazane bengaphepha kwesinye isikhathi ingqondo ziyadungeka zigcine ngathi ziyalahleka zingasebenzi kahle kuyatholakala ye and then esikhathini esiningi kuvamise ukutholakala emalangeni or ezinyangeni ezokuqala nxa ingane izelwe and then kungayenzeka futhi ukuthi lowo muntu asazi ukuthi khona from isikhathi epepha kuze kuyefika lapho kwenzakale khona lesi sifika bezikhona yini impawu ezibonisa ukuthi khona ule nkinga na baso kwenzakala isiga esinjalo then uzofuna uthathwe ahambe ayenziwe i-assessment indaba le kubonakala ukuthi khona kungabe kuphathelane nokuthi khona ubephethwe isifo lesese lokuzene postnatal depression or lokuzene kukhona abathi puerperal psychosis. Puerperal psychosis sikhuluma ukuthi ipuperium yi-stage from umuntu esanda ukuphepha kusiyabamba amaviki ayi-6.
Ungachasisa impawu ze-postnatal depression ibonakala njani?
From ukuzithwala to ukuphepha nxa umuntu esezele esephephile esethola umntwana amasonto okuqala amaviki okuqala la isithupha i-6 i-period yena leyo iba nabayibiza nge-puerperal locusing psychosis and then i-puerperal psychosis yabe ukuthi umuntu ongumama ozele umntwana and then usually uphawu lwakhona sibona ukuthi uyamala umntwana lo akamfuni and then engakhona ukuthi amlokhuze amkhubaze amlimaze nayalo kumncelisa engamncelisi kanje into ezinjalo engamumisi yizo impawu lezi ezikhona and then umuntu ebesethuka futhi ebele lokubonakalisa ukuthi khona ule problem abantu abaseduze naye abaarawundi bazobona ukuthi no i-behavior yakhe itshintshile neku kahlalali kaziphathi kahle kagezi kakaminwele kagqoki kahle into ezinjalo yizo impawu zakhona ezinjani ezihamba phambili and leyi into iba nesigaba sokuthi khona kusukisela isikhathi esingaka kusiyafika isikhathi esingaka uma umuntu eqeda ukwenzani ukubhebha esibiza khona nge-puerperal locusing psychosis because le postnatal period nayo ine-period inesikhathi sayo.
Amapolisa athi njalo kulomunye ogula umkhuhlane wengqondo otshaye wabulala ingane yakhe eleminyaka emibili esigabeni sezakha. Umuntu ongaphilanga kuhle ekhanda kumele aphathiswe njani nxa ethe wathola umntwana?
Singathi okokuqala xa kusaziwa ukuthi umuntu kaphathekanga elokhuzeni engqondweni thina ngezomnyango wokuphlokhuzeni okuphepha kufanele sibone ukuthi lo umuntu uyelatshwa and ma eselatshwa kufanele ukuthi ayelatshwe okufike kuthini amaphilisi awaphayo abampha wona ayamgugula ekhona ukubehava ngendlela enormal. Suke lapho futhi siphume endabeni yokuphanana amaphilisi kukhona kokuthi khona izihlobo that eziseduze naye zingelaye lowo muntu zimncedise.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Angibonge lokuzeni phokankomo.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lodokotela Mbongeni Moyo. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Amala puma lenta.
Yes, I'm going to go to the Dubia Masters.
Salibonani kustudio 7, salibonani valandeli olibingelelayo u TK Dube uTumelo Kolwane jahala kumahango ngizalwa eplant kwami endimeni yasemculweni kutsho ukuthi ngiqale ngo 2006 ngabuya ke ngajoyina indolwane Super Sounds ngo 2007 sabambeka ke kundolwane ngabambeka ngo 2010 senilo Alfredo ingoma yethu yaphuma ngo 2011 okuthiwa ngusithuthi esinjani izabuloko sifundolwane ke saphunyuka ngo 2013 lapho esifike sayenza ikholapho khona lo Precious Manyonyoba sachaya uSithuliziyeso saqhubeka siyiDubia Masters njalo ke ngo 2015 sarekhoda uMpholiseni 2016 sarekhoda uMhleli Wazo 2017 uMumo uTshintshile 2018 wenzangani 2019 emaphukhwini omfazi 2020 amazwi kaphetha 2021 adoption 2022 somthola khona ke lapha engahlukana khona lo alelayo waqhubeka la isayizo kwakhe aqhubeka ke njalo futhi ke ngo 2023 makeeper inkemenke kuzothi ke 2024 leya lo nyaka amagama ahlabayo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sibest nase South Africa. Inombolo lapho elingasithola khona ngu +27 78 4 6 2 6 4.
Abalandeli ubatshela wapha mashi.
Sicela lisikhulise lisiqhatshe umalile mcimbi efana nemtshato amaphathi ngiyacelebrate noma yini sikhona lesithola kulezi nombolo engizidlulisileyo siyabonga balandeli
libata kungawokanya limusadiwa akibatelie Mama jenye ne ubuata, ne magi sabele haye kuzimba pui. Ilena,
I'm gonna get you, man. I'm gonna get you, man.
Yelo ke umculo omnandi kakhulu wethu Pia Stars. Siyabonga kakhulu. Olubaza kanjabulo ngumthembo sithemba ukhiphe sithube. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.